Zimbabwe yese iri mukuchema mushure mekunge chikwata chayo charohwa 1-0 neSenegal mumutambo wacho wekutanga wemakwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuCameroon. Chiri kunyanyorwadza zvakanyanya ndechekuti chikwata ichi charohwa nepenalty munguva yekuwedzerwa mutambo wapera apo zvikwata izvi zvanga zviri mangange 0-0. Penalty iyi yakandwa na Sadio Mane weLiverpool mushure mekunge Kelvin Madzongwe anzi apiringisha mumutambi. Zimbabwe yanga iri pamberi kudarika Senegal zvekuti kukundwa uku kuri kupesana nemafambiro aita mutambo uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Warriors aita munyama.
Tangatatamba zvakanaka hedu asi wazongoona zvaitika izvi tarohwa pekupedzisira. But nevakomana vatinavo nevakakuvara vachoka mapeza zvakanga agona apa kati munyama chevo chevo nokuti dai tambo dai tingadai tarudikuona huina mitambo iwowanhasi we but hai pekupedzisira hero vakomana.
Asi veruzhinji vafara nematambiro aita chikwata chavo zvichiratidza nemufaro wanga uri munzvimbo dzekutandarira umo vakawanda vanga vakaungana vachiona mutambo uyu. Hapana kusanganisira munyika muno angatarisira kuti maWarriors angatambe zvinodakadza sezvavaita nhasi. Veruzhinji vave nechivimbo mumitambo inotevera iyo iriko neMalawi neGuinea. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo maWarriors arusangana neMalawi iyo inotarisirwa pasi pasi mugungano reGroup B iri. Kalisto Pasua uyo aimborairidza maWarriors ari kubatsira chikwata cheMalawi kumakwikwi aya. Mumitambo yakatambwa nezuro Cameroon yakakunda Burkina Faso 2-1 uko Ethiopia ikarohwa neCape Verde 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.